Icho kwadi kune msangano uri kuitwa muJohannesburg musoa 20 to 24 April. Musangano uyu uri kuitwa ne United Methodist Africa Forum. Ndo vari kusangana kuti vaungane vachikurukura nezvenyaya dziri kuitika muchurch ye United Methodist Church. Musangano uyu uchaunza vanhu vakawanda muJohannesburg vari kuuya kuzosangana kuti vatarise remangwana rechurch reUnited Methodist Church muAfrica uye kusanganisira mupasi rese.
Musangano uyu wakakosha zvakadi, Reverend Nyarota?
Musangano uyu wakandemiri musangano wakakosha zvikuru. Vanhu wese vari kuuyawa, vanhu vari kunangisa kuti Church United Methodist iChurch iri mupasi rese. Yaane makore akawanda kubva kumakore ekuna ana 1830 Church ichitangwa seMethodist Church muAmerica, muZimbabwe ichizouya muna 1897. Saka munoona kuti pamakore ese ari kufambwa aya pane zvinoitika muChurch. Saka nguva nenguva vanhu munoda kuti mukafamba motarisa kuti tiri kubvepi, tiri kuendepi. Musangano uyu uri kuitwa neUnited Methodist Africa Forum. United Methodist muAfrica ari kuti tinoda kuona kuti tiri kubvepi, tiri kuendepi sechurch United Methodist. Tine zenge tichifamba sei kuenda kune remangwana kumakore pada angadarike zve100 kuti Mwari watipa makore akadaro pamberi pedu.
Zvizvi zviri kutariswa kuzeiwa.
Vhangeri riri kukura muAfrica. Saka tinoda kunangisa kuti remangwana rekukura kwevhangeri kuti rirambe richikura. Zviri kutaura izvozvo takuda kusvikawo patinozvimiririra, patinozviriritira, patinotaura kuti takugonawo kuzviitirawo zvinhu zvedu, kusimudzawo mari dzatinodzidzisa tega vana vedu. Pane kungoramba tichiti tiri kuda scholarship. Takuda kusimudzawo mari dzatinozvichengetera nherera dzedu dziri panana Old Mtare, dziri panana Nyadhiri. Pari zvino mari zhinji inochengeta nherera idzi inobva kuAmerica. Mari zhinji dzinowaka machurch dzinobva kuAmerica. Saka takuda kusvika pekuti tingaite sei kuti vafundisi vedu vachengeteke zvakanaka muAfrica uye tichichengetedza unhu hwedu netsika dzedu sevanhu vemuAfrica, tichiparidza vhangeri rekuti Jesu Kristo ndiye muponesi, Jesu Kristo ndiye tenzi, tichigashira dzidziso inobva muBhaibheri semagashiriro atakaiita sezvizvarwa zvemuAfrica nemanzwisisiro atinoita shoko raMwari sezvizvarwa zvemuAfrica.
Imi munobatsirwa sei nekupinda kwamuri kuitawo musangano uyu sevatendi vekereke muZimbabwe?
Isu sevatendi vanobva muZimbabwe nedzimwe nyika dzese dziri muAfrica, chinotibatsira pamusangano uyu kutsimbirira rudairo rwedu, kutsimbirira rutendo rwedu, nekubvunzana nekuonesana kuti apa ndopane rudairo rwedu.
Tinozwa kuti imi, Reverend Nyarota, muri mumwe wevanhu vachataura pamusangano uyu. Makasarudzwa sei uye zvii zvamuchataura nezvazvo?
Ini ndakakumbirwa kuti ndizotaure pamusoro unotaura nekuti United Methodist Church muAfrica ichitarisa nematunhu atingati regionalization, kuti maregions anenge ari muchurch yeUnited Methodist, kuti kunge tiri maregion iwayo matunhu iwayo zvine machallenges akadini, zvine matambudziko here, zvine maopportunities akadini, mune mikana here yezvinhu zvingabude kuti zviitwe nekunge tiri kushanda sematunhu akasiyana-siyana muchurch yeUnited Methodist. Saka ndiri kuzotaura ndichionesa kuti Church United Methodist muAfrica ichurch yakura yatingati dai ari munhu yabva zera, ichurch yakugona kuzviitirawo zviro zvayo, ichurch inoramba yakatsika pane dzidziso yemuBhaibheri. Tikange tauya kune idzi nyaya dziri kunetsa dzechingochanidzi, isu church yemuAfrica tiri church isingagashiri dzidziso yakadaro. Tiri church inoti kana munhu achiita kararamiro kakadai haangagoni kuti agadzwe kuva musandiri muchurch yeUnited Methodist muAfrica. Ndakaitawo sese rekuti ndakamboshanda nemachurch edu muUnited Methodist muEurope, ndakamboshanda nemachurch edu muUnited Methodist muAsia, ndikashanda nemachurch yeUnited Methodist muAmerica. Ndikazvarwa, ndikakura, ndikadzidzisa chifundisi nemachechi emu United Methodist muAfrica, ndikatenderera Africa kwese nyika dzese dzine United Methodist muAfrica, zhinji dzacho ndakasvika ndichita basa ramwari ikoko. Ndosaka wakati chiuya kune ruzivo rwakati pamhamikei ne maitikira ano ita Church United Methodist mumatunhu akasiyana siyana. Saka ndokuzotaura nemaitikira nemafambisirwo anoitwa church mumatunhu akasiyana siyana, tichipangidzana sevana vemuAfrica kuti tingaenderere mberi sei tisingarasikirwi nerudairo rwedu, nerutendo rwedu, nechikristo chedu, nedzidziso yeBible.
Koimiwo sevatendi vemuAfrica makamira papi pashanduko inonzi yave kuda kuunzwa mukereke yenyu?
Vana vemuAfrica takasangana tikafunga kuti tingaite sei kuti tichengetedze nekuramba tichidzidzisa kubatana kwechurch yemuAfrica kuti irambe yakabatana tiri pamwe chete seUnited Methodist, tisingapesani, tisingapandani, uyezve tisingabudi muchurch yedu tichigara tirimo asi tisingatsukunuswi kubva pane zvatinodaira, tisingatsukunuswi kubva paBible, tisingatsukunuswi zvakare nekuda kwekuti mamwe marudzi akuita sei, akufamba sei. Saka takakokorodzana vana vemuAfrica vari kwese kwese, isu tiri kugara kune dzimwe nyika newari kugara mudzinyika dzakasiyana siyana muAfrica, tikaunganidzana tikatanga boka irori reUnited Methodist Africa Forum rinomiririra zvinangwa zveUnited Methodist Church muAfrica, riri kutarisa remangwana rechurch yeUnited Methodist muAfrica. Nekuti zviro zvaakupera kusanduka sanduka mupasi rese, takaona kuti chinhu chinokosha kuti tisangane sevana vevhu, sevana veAfrica, semaUnited Methodist, tikurukure kuti zvataakuenda nemasandukiro akuita zvinhu mupasi rese, hatidi kuti isu tubatwe takaitwa chikuku watawata, uye hatidi zvakare kushandiswa nemamwe marudzi wanenge waine matambudziko avo nenhamo dzavo nehondo dzavo dzavanenge vachirwa kumamisha kwavo. Vamwe vanga vaakuita tsika yekuuya vachivhomora vhomora vamwe vana veAfrica wovashandisa nekuda kuparadza church yeUnited Methodist muAmerica umu zviri kunetsa, vamwe vaakubuda muchechi, saka kuno wanga varoda kuparadza. Saka takaungana kuti isu hatidi kubviswa pachirindo, hatidi kubviswa parudairo rwedu.
Nderipi shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Shoko randingade kusiyira vateereri pane ino nguva vakandemiri nderekuti Jesu Kristu ndiye muponesi, nderekuti upenyu hunobva kuna Kristu. Shoko randingade kusiyira vateereri pane ino nguva vakandemiri nderekuti takasikwa naMwari zvakanaka seAfrica. Tsika dzedu dzatinadzo takadzipiwa naMwari, dzakapiwa madziteteguru edu naMwari, magariro edu takapiwa magariro edu naMwari. Tsika dzedu dzisingarwisani nedzidziso yeBible tinoda kudzichengetedza tichidzisimbisisa. Hunhu hwedu hunoda kuchengetedzwa, uye mukaona hunhu hwedu huzhinji wateereri ndihwo huri muBible. Isu vanhu vemuAfrica tisu vanhu vane upenyu neugaro nerudairo hwakasimba chaizvo chaizvo huri muBible. Hama dzangu, soko randinokusiyirai muzuva ranhasi nderekuti Jesu Kristu ndiye nzira, ndiye chokwadi, ndiye upenyu. Mazvita, Mwari akukomborerei.